This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri musi wechitatu chikunguru 22 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichitei zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Hurumende inoudza paramende kuti iri kushushikana nemutongo wedare repamusorosoro unopa makambani mvumo yekudzinga vashandi mushure mekuvapa chiziviso chemwedzi mitatu chete uye pasina chekupukutisa dikita rebasa ravakaita.
Mutumbi wemunyori ane mukurumbira pasi rose vachenjerai hove votarisirwa kusvika muZimbabwe mangwana kuitira kuti uzoradzikwa kumusha kwavo kuMidlands.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica choramba chakashingaira mukubatsira vanotambura kumusha.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Gurukota revashandi amai Priska Mfumira nhasi vaudza dare reNational Assembly kuti hurumende iri kushushikana nemutongo wakapiwa nedare repamusorosoro nechishanu chapfuura wekuti makambani ane mvumo yekudzinga vashandi mushure mekupa chiziviso chemwedzi mitatu chete pasina zvinopiwa vashandi ava zvisinei kuti vashanda kwenguva yakareba zvakadii. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Amai Mupfumira vataura mashoko aya vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzeparamende dzange dzichida kuziva kuti ndeapi matanho ari kutorwa nehurumende kuchengetedza vashandi sezvo makambani atanga kudzinga vashandi zvichitevera mutongo uyu. Vatanga kubvunza ndiva Nelson Chamisa vanomirira kuwadzana East mudare iri, avo vati hurumende iri kuitei nekudzingwa kwavekuitwa vashandi mabasa. Amai Mupfumira vati hurumende iri kuziya nyaya iyi nemasangano evashandi nevashandirwi pasi pesangano reTripartite Negotiating Forum uye gweta guru renyika Attorney General vari kuongorora mutongo uyu nechinangwa chekugadzirisa nyaya iyi kuti vashandi vasarambe vachidzingwa mabasa. Vatiwo mutongo uyu wakaturwa apo hurumende yange iri mugwara rekusandura mitemo yevashandi kuti ifadze zvese mushandi nemushandirwi. Apo amai Mupfumira vange vari mudare reNational Assembly, rimwe sangano rinoona nezvevashandi reZimbabwe Labour Center range richishora mutongo uyu uye rati unotora kodzero dzese dzevashandi. Sachigaro webhodh resangano iri zvakare vari mudzidzisi wemutemo pachikoro cheUniversity of Zimbabwe vamunyaradzikwisai vati hurumende yadzorera vashandi kumazuva eutongi hweudzvanyiriri.
Nyaya iyi judgment yaiswa iyi inoreva kuti kodzero dzose dzakawanikwa nevashandi musection 65 yeconstitution nesection 56, kodzero dzose dzine vashandi musection 56, kodzero dzekuti madzimai akwanise kuenda kumaternity, kodzero dzekuti vashandi madzimai asashushuridzwe kumabasa, vashandi vajoine matrade unions, zvose izvi zvaakutodona.
Kunyange hazvo vamwe vashandi vange vachiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kupindira vagwisai vakurudzira kuti vashandi vasumuke varwire kodzero dzavo vega.
Tiri kuti kuvana veZimbabwe, kuvashandi veZimbabwe, kuruzhinji rweZimbabwe, rusununguko rwenyu hamungamiriri kuti zvibve kumatare, hamungamiriri kuti zvibve kuhurumende kuna purezidendi. Imi pachenyu ndimunofanirwa kuramba semaramiro amakaita muna 97, 98, 99, 2000. Mukadaro munosununguka. Tatenda.
Mutongo wamutsa mutauro uyu wakaturwa nechishanu mushure mokunge vamwe vashandi vaviri veZuva Petroleum vaDon Nyamande navaKingston Donga vaenda kudare iri vachipikisa kudzingwa kwavo basa. Kubvira pakaturwa mutongo uyu pane vashandi vanodarika mazana manomwe vadzingwa basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vashandi vanodarika mazana mapfumbamwe vamiswa basa pachityirwa kuti Mutungamiri wenyika ava Robert Mugabe vanogona kushandisa masimba avo kumisa kushanda kwemutongo wedare repamusoro-soro wekuti vashandirwi vanokwanisa kumisa vashandi basa kana vapa chiziviso chemwedzi mitatu. Mutemo uyu unopawo vashandirwi masimba ekusapa vashandi mari dzekuvarumura pabasa kana kuti retrenchment package. Nezuro vashandi vakakumbira gurukota rezvevashandi amai Priska Mpfumira kuti vakumbire vamugabe kuti vashandise masimba avo ePresidential Powers Temporary Measures Act kudzika mutemo kwemwedzi mitanhatu unomisa kugumurwa kwevashandi uko kwatova kuitika zvakanyanya munyika. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vashandi vakawanda kana nanhasi chaiye vari kurasikirwa nemabasa.
Chokwati kuti vanhu vachiri kurasikirwa nemabasa kusvika nhasi. Nezuro tange tine namba dzinosvika 850 vanhu vari organized kana kuti unionized obviously, asi tinozviziva kuti pane vamwe vanenge vatoenda kudzimba vasingazivi kuti vangangomanara nyaya dzavo kana kuti vasingazivi kuti maunion, so namba dzacho dzinogona kuva dzakatofurikidza ipapo. Nhasi tiri kuona trend yakafanana neyaNezuro. Tiri kuona matamba acho akawandisa achine chidhindo kana kuti zuva remusi weFriday even vachipiwa nhasi toti date kuti yakanyorwa musi weFriday. Ingava inyaya yekuti maemployers haana shone kuti zvinhu zvacho zvakumira papi vambowanika vambofamba chinhambo, saka tiri kuona manumbers ari kukwira chaizvo.
Tanzwawo kuti kune vashandi vakawanda vanga vachiuya kumahofisi enyu, vari kukuudzai kuti kudii nezvematsamba?
Vari kuti vatotaurirwa kuti vaende kudzimba. Mari dzavo dzemanotices idzi vachazotaurirwa kuti dzapinda here kumabhanga, vangadzoka here kuzokolekta, and havasi kupiwa dzese, vanenge vachipiwa zvikamu zvikamu. Saka zvakutochisa kuti kune vamwe vachazotadza kana kupiwa mari idzodzo.
Asika ivo vashandirwi vari kuti pane vashandi vakawandisa, upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka, nekudaro hapana zvekuita kunze kwekuvagumura mabasa.
Asi mutemo wenyika unobvumidza kugumura mabasa. Pane mutemo inogavhena nyaya dzekuretrencha, pane mutemo inogavhena nyaya dzekudzingana mabasa kana munhu akanganisa nemhosva. Tiritarisira kuti maemployers vano vari kuita ne vari honest vanofanira kutevedzera mutemo uripo.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Tabatawo mukuru wesangano revashandirwi reZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavid Norupiri avo vanoti zvimwe zviri kutaurwa hazvina chokwadi.
Zvinhu zvandisati ndanzwa nenzira yatinofanira kunzwa nayo, ndiri kutozvinzwa izvozvi kwamuri muchitaura muri ikoko, asi hatisati tazvinzwa. Kuona kwangu anogona kunge achingori makuwa, nokuti hazvisati zvabuda, hapana ati azviziva. Isusu sechemba hatisati taane position iyoyo, and also hatisati tanzwa any one of our members achitaura kuti ndo zvaakuitika. Nokuti kwandiri kuti nditarise kuti titarise tichiti vanhu vari kudzingwa nokuda kwejudgment yakapiwa iyi, tingange tingangonyeperana nokuti kuchakanyanya kuita mangwanani zvinhu zvakaita zvondo rapera. Saka hapana kambani inogona kunge yakangogadzirira kuti tichangokanda vashandi kunze kwegedhe kana judgment yakadaro ichinge yauya. Hongu Labor Act yedu iri kuongororwa negovernment nebusiness kuti inge ichikwanisa kunge iri fair kumunhu anoshanda neanoshandirwa, kuitira kuti patinosenza munhu akwanise kuwana mugove wake unoenderana nokushanda kwaanenge aita. Saka government iri mubishi pamwe chete nebusiness yokutarisa mutemo uyu weLabor Act.
Tiri kunzwa kuti pane musangano wakaitwa nehurumende nemasangano evashandi, asi vashandirwi havana kuuya. Imi mamakoko here?
Musangano uyu hongu unoitwa tinotuma vanotimirira vakaita sana mkozi kumisangano yelabor yakadaro tinenge takokwa asi vakaenda ikoko vanonotimirira uye tinotumira zvekare sekretariati yedu inoenda yononzwa kuti zvakamira sei.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vaDavid Norupiri vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Mutumbi wemunyori ane mukurumbira pasi rose chenjerai hove uri kutarisirwa kusvika mangwana muZimbabwe uchibva kuNorway. Hove akashayikira kuNorway uko angari muhupoteri mushure mekunetseka nechirwere chechitaka. Mutauriri wemhuri vaRei Mawerera vanoti urongwa hwekuradzikwa kwaHove kumusha kwake kuMidlands huri kufamba zvakanaka. Hove ndiye akaita sachigaro yekutanga weZimbabwe Writers Union payakaumbwa. Akanyorawo mabhuku akawanda anosanganisira Bones, iro rakapiwa mubayiro weNoma Award for Publishing in Africa muna 1989. Hove akaberekwa muna 1956 kumazviwa pedyo nezvishavane. Sandra Nyaira weStudio 7 ataura naba Mawerera kuti tinzwe zviri kuita kuti urongwa huri kufamba sei.
Tinotarisira kuti mutumbi wavo uchasvika muHarare musi wechina mangwana nenguva dzemanheru. Saka zvichapa vanogadzira mutumbi yacho vekumafuneral parlor kuti vakwanise kugadzirira kuti musi wechishanu tikwanise kuchienda navo kumusha, vachanovigwa kumusha. Zvese tinotarisira kuti musi wechitanhatu, musi weSaturday ndo pavachavigwa, musi weSaturday kuseni.
Vadzimai vavo nemhuri yavo vari sei pari zvino?
Vanenge vari kuedza kuzvitambira asi zvinongorwadza sekuti zvavamunoita. Bati chavanongofarira zvavo ndechekungoti chavanotenda Mwari nacho ndechekuti vakakwanisa kunge varipo pakapfuura mukoma. Saka vanongotenda naizvozvo nekuti sometimes kuda zvimwe munhu unenge usipo uzongonzwa kuti munhu uya angachinzi anga achirwara azopfuura. Asi vakakwanisa kuendako vakanokwanisa kutaura naye vakakwanisa kuonekana naye zvakanaka.
Mungada kuti vaHove vazotonderwa neZimbabwe yese zvakaita sei?
Chikuru chavaikurudzira vanhu ndechekuti vanhu vataurirane chokwadi nenyaya yeupenyu kuti tingagarisane sei, tingaone sei kuti zviri kuitika munyika zvive zvinhu zvinotipa zvidzidzo sevana veZimbabwe kuitira kuti nyika yedu igadzirike zvakanaka. Saka semunhu akanga ari munhu wevanhu achingofara nevanhu akanga aine nzira yake kutarisawo zvinhu izvozvo. Zvizhinji zvacho zvaibuda muzvinyorwa zvavo vachiita sekunge vari kuseka munongoziva matauriro atinoita muZimbabwe, vati vaikwanisa kuzviburitsa kuti zvimwe zvacho zvose tsasi zvichisuwisa, asi vachikwanisa kuzviburitsa kuti titaurirane tichiti tingagadzirisane sei kuti tipundudze upenyu hwedu. Saka ndo zvikuru zvandingakurudzira kuti dai tikakwanisa kuti tirambe tichiitsa kuti zvinhu zvakadaro zvingoendera mberi vanhu vakwanise kupfurikidza basa ravo vakanga vachiita.
Mutauriri wemhuri yekwaHove vaRei Mawerera vachitaura vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa-909 AM, pa-4930 kana pa-12080 ne-15460 kHz pa-shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa ekumaodzanyemba kweAfghanistan anoti munhu anga ari mumotokari zere nemabhambu aputitsa mabhambu aya panzvimbo inotengeswa zvinhu, vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa uye vanhu vanodarika 35 vakakuvara. Mutevedzeri wemukuru wemapurisa mudunhu reFari Ab vaBarialia Mashaya vaudza vatori venhau kuti kurwiswa kwaitwa nzvimbo yeAlma kwanga kwakanangana nemauto. Asi vati vanhu vakawanda vafa vanhuwo zvavo uye uwandu hwevanhu vafa hunogona kukura. Hapana atabuda pachena achiti ndiye akonzeresa chiitiko ichi.
Turkey yakambovhara dande mutande rinoita kuti vanhu vashandise Twitter munyika iyi senzira yekuti mifananidzo yekubombwa kwakaitwa muSurak isatumirwe. Vanhu makumi matatu vakafa mukubombwa kweSurak uye vanhu vakawanda vakakuvara. Mumwe mukuru mukuru wehurumende yeTurkey anoti vanhu vakazenge vokwanisa kushandisa Twitter mushure mekunge mifananidzo yainge isina kunaka iyi yabviswa pamwe nemashoko eruvengo aishandiswa paTwitter. Izvi zvakaitwa zvitevera mutongo wedare redzimhosva. Nhasi dare remuTurkey rarambidza kubudiswa kwemifananidzo ine chekuita nekubhombwa kweSurak.
Shuviro inenge ine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoenda kunze kwenyika ndeyekuti zvisimudzire nzvimbo nematunhu kwazvinobva. Kune ruzhinji rwevanhu ava zvinozongopera zviri zviroto sezvo vachisvikomedzwa nenyika idzi vokanganwa kwavakabva. Asi kuna Valenard Marimbe, chizvarwa cheZimbabwe chiri kuChicago muAmerica, shuviro yavo yekubatsira vamwe kumusha iri kuzadziswa. VaMarimbe vanoti vari kuedzana pose pavanokwanisa kutumira zvinhu zvakaita semadhondoro ekuti vakaremara vafambise, mawiricheya, mabhuku ezvidzidzo zvepasi nezvepamusoro pamwe nezvipfeko. VaMarimbe vanoti havasi kungobatsira dunhu ravakaberekerwa chete remasvingo asi kuti matunhu akawanda emunyika. Vanoti pari zvino vaunganidza zvipfeko zvavari kuronga kutumira kumhuri dziri kushupika dziri kuChingwizi mudunhu remasvingo idzo dzakabviswa pamisha yadzo nemafashamu akaitika kudhamu retokwemukosi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMarimbe pamusoro pemabasa avari kuita.
Ndakauya muno ndikaenda kuchikoro ndikadzidza ndikaita zvandakaita ndikapedza, asi handinokanganwa nhamo nezvandakasiya kumashure hama neshamwari nevamwe wese vandakasiya kumusha. Ndikati chinhu chikuru chandakaita chandinoda kunditaura pandakauya muno, ndakatumira mabhuku evana vadoko vanoverengwa maprimary schools zvikoro zvekumusha kwangu. Ndakatumira kuti vana vanoverenga mabhuku namabhora namasoks namafootball boots kuti vatambe bhora, nekuti inini ndinoziva kuti pfungwa dzivhurike dzibudirire munhu anofanira kuva munhu achiita mitambo masports aya. Saka ndo zvandakaita. Ndabva ipapo ndakatumira zvemabhuku more than 5,000 textbooks matsva kuZimbabwe aindopiwa muzvikoro zvakasiyana-siyana nyika yese yeZimbabwe kubatsira vana nenyaya yedzidzo. Ini ndiri munhu anobhenefa mukudzidza. Chimwezve chandakaita ndakatumira mawheelchair kunobatsira vanhu. Mukaenda kusha kwangu kwandinobva, muraini mangu kwandinobva, chembere dzirimomo dzinotofamba namawheelchair namawoka havachatamburi, ndakaona zvinogona kuvabatsira. Izvezvi ndichitaura ndine consignment yehembe matishirt, brand new t-shirts, ndinoda kuti aende kuChingwizi. Saka ndo zvinhu zvandingati zvandinoita. Izvozvi ndakataura namai vamasvingo ndinoda kuunganidza mabhora namauniforms kuti aende kunopuwa vana kunotangwa program yekuti vatambe. Meya ane initiative yakaita vamasvingo vafidze yekuti vanoda kuti pafoma inonzi youth soccer team. Saka ini ndii ndiri kuunganidza zvinhu izvozvo kunondovatumira.
Munosarudza sei nzvimbo dzamunoendesa rubatsiro?
Zvatinoita pamabhuku ndakangotumira kuti aendeswe nyika yese. Hapana pokuti kana kuti profit dzakane kana kuti kwakati kungoona panenge pachidiwa rubatsiro rwacho ndopatinoendesa. Dzimwe nguvawo tinotsvaga munhu atinoshanda naye anotitaridza kwatinogona kubatsira.
Vamwe vanotumira rubatsiro kumusha vachibva mudiaspora vanenge vaine tarisiro yekuzopinda mune zvematongerwo enyika rimwe gore. Imi mune pfungwawo here yakadaro?
Aiwa, aine handina izvozvo. Handifungi, handioni kudaro. Pane zvino kubatsira vanhu vanotambura ndozvatoda kuita.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuChicago muAmerica, Valenard Marimbe, vachitaura vari parunhare vari kuChicago kwakare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekugumurwa mabasa kuri kuitwa vashandi zvichitevera mutongo wakapiwa nedare repamusorosoro.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001 202 465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kutaura kuti tigokufonerai.
My
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Makaterera ku Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Pari zvino regai timbotarisa tsamba mbozha dzenyu, ma text message, ma WhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Tsamba yekutanga inoti ndinotenda nekuti nekukubatai pa WhatsApp yenyu. Ndokumbirawo muverenge tsamba yangu vamushamarari. Takuvara nenhamo ku mine dzema diamond pari zvino 3 months hatina mari chekuita hapana taomerwa. Matombo anotakurwa takatarisa hatizive kwaari kuenda tapfidza. Ndatenda zvikuru.
Mumwe anoti ini ndinonzi Lenmo Jambaya ndinobva kuchipinge kwarimbi. Ndinoti veMDC renyuwawo ngavarege kuda kuvhiringidza vatsvangirai. Toda shanduko munyika medu taneta nekushungurudzwa kuno kuSouth Africa. Uye ndinoti kwamuri veStudio 7 mune basa guru chaizvo nekutiburitsira nhau dzechokwadi kwete zvemapepa nhau emuZimbabwe.
Mumwe anotiwo kuna Jonga na Zulu. Ndinoti pamberi nebasa munotema musina bato ramakarirekera mudimhoresero vanhu vanoti tsitsi tafadzwa na effort. Ndini Big Dara anyway dandara wepa Pretoria apa.
Mumwe anoti muriko kumafura mhepo, thank you guys nekutibatisa nyaya dzechokwadi. Tayuwira nenhamo, mari haisi kubatika. Pray for us Zimbabwe ya pamawere. Ivai vune super munamato, zita ndi Border Timbers.
To yenda kune imwe yeku pedzisira inotiyo ndinokuwa zisai mkoma Jonga na mkoma Zulu pamwe nechikwata chose che Studio 7. Ama basa munogona. Ndikuwa zisire iwo vanavangu vanoti Tracy, Pamela, Morgan, Messi, Andina, Simba, Mary, Tokozani, Decide nemudzimai wangu Sarah Mhlanga na mai va Morgan. Ndini baba mulambo kuno ku South Africa. Aiwa tinokutendai ama neshamwari makwanisa kuti munge muchinyora tsamba pano pa Studio 7 makasununguka kuti muendewo pa Facebook yedu ye VOA Shona moti like ipapo kana kuti munongo klika like munokwanisawo kutumira ma message enyu ipapo uyezve sezvamagara muchingoita munokwanisawo kuti shandisirawo ma WhatsApp messages pamwe nekutumira mashoko ku email yedu ye studio7@voanews.com. Email yedu zvakare studio7@voanews.com. Ipapo munokwanisa kuti munge muchititumira mashoko tichikwanisa kunge tichiaverenga pamhepo.
Vechidiki gumi nevapfumbamwe vanoita zvemabhizimusi vari kusimuka munyika mangwana vakananga kumusangano wemabhizimusi epasi rose weSummit on Global Entrepreneurship uri kuitirwa muKenya. Mutungamiri weAmerica ava Barack Obama, avo vana baba vanobva kuKenya vari kutarisirwa kuparura musangano uyu svondo rinouya. VaObama vachashanyirawo Ethiopia. Mumwe wevechidiki vakasarudzwa kunge vari pamusangano uyu vaita hurukuro na Marvelous Mhlanga Nyauye vanove vatawanda chikosi.
Vazhinji vedu tingangoti hafu yedu ichasimuka na 2 a.m. Thursday, so which means kuti tichabva kudzimba nhasi manera ithink kuma midnight fathe day usiku tichienda kuairport kuzobata ndege ya 2 a.m. tosvika na 10 to 7 makuseni epesi kunozoedza tasvika kuKenya. Vamwe vasara vari kutevera mangwana nendege ya 10 makuseni.
zvii zvamuchada kuona zvichizewa kumusangano mukuru uyu?
Vazhinji vedu patanga tichitaura tichikurukura naambasador weamerica pamusangano wataita tisati taenda masikati anhasi, tachingobva nevanhu vanobata mambasa akasiyana-siyana. Vamwe vanoita zvekurima, vamwe vanoita zvefashon kana zvehembe, vamwe vanoitawo zvetechnology. Saka mumwe nemumwe wedu angainewo zvaari kutarisira zvakasiyana-siyana kuti zvinge zvichitaurwa nezvaanenge achida zvinoenderana neeria yaanoshandira ari. Asi tese yedu tatine kuwirirana kumwe chete kwekuti tiri kutora mukana uyu kuti tiende kunosimudzira mureza wezimbabwe, tiratidze kuti kuzimbabwe kune mhando yevanhu vakaita sei panyaya dzekuzivawo zvekuita nemabhizini, uyezve kuti vanhu vane njere dzakatesa zvakadii kuzimbabwe. Tiri kuedza kuda kuratidza chimiro chakanaka chezimbabwe tese takadaro sitikwati.
Mataura imi kuti makati wandei vachange vari kuenda kumusangano uyu, makabatanidza pfungwa dzenyu pamwe chete uyezve nekuziya kwamaita nhasi, zvii zvanyanyobuda kune vazhinji zvavangade kuona zvichizewa?
Vazhinji vedu varida kuona tichiwedzera kuwirirana nemamwe mabhizini edzimwe nyika, kana kuti yatinoti collaboration pachirungu, kuti vanhu vari kunyika dzakasiyana-siyana vange vachiwedzerawo kuita bhizini nevanhu vari kuno, nekuti tinofungidzira kuti tinokwanisa kunge tichitambawo mutambo webhizini zvichienderana nemabirwo azvinoitwa global scale kana kuti pasirosi.
Vanga vari muzvinabhizimusi wechidiki vaTawanda Chikosi vachitaura vari parunare muHarare naMavelous Muhlanga, nyaya weStudio 7.
Takasangana kuhope achifambira nechekumakore, ndakamhanya sendadzi uya utore kwaive kuvavarira mambure. Semunhu asina zvekutaura ndakasvika ndichipaisa kukamina, ndokumbira dai manditumbura akakota mhase woda kundibhakura. Ndakadawo kumubata nechekumusana, zvandakabva ndanzwa zvikanzi ndozveka zvandakabata, ndotiwo pamwe ndokutaura kwemunhu ada zvairi ndirozi yandakabata, ndaona kupenya kwejesu ndodavira ndisina kudanwa. Akandigonza achida tiende kudenga, ndaikutyeinge ndekemenzira ndakapeka tichinosvika pamusiwo, ndopandakaona inzvimbo haisiriyo. Inini ndakatanga kudzoka shure ndichimudhonzawo mukadzi handikamuziye, akati uya tipinde ndomumba medu asi hauzvizive. Maziso ake anga asingatarisike achipenya kana moto haumbosvike, chete mangamusipo saka hamumbozvibvume, ndozoenda nemimo ndifungidze zvikanzi ndozveka zvandakabata, ndotiwo pamwe ndokutaura kwemunhu ada zvairi ndirozi yandakabata, ndaona kupenya kwejesu ndodavira ndisina kudanwa. Aiwa ndipinde katimbomira pano iwe hautye kundokumaraini kwako. Tasangana nhasi otoda ndione baba vako. Andini ini ndinotya kufa akandibhabhaisa chidzokera kumba.
Nako kambo kuhope kubva kuna Toki Vibes. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Hurumende inoudza dare reparamende kuti iri kushushikana nemutongo wedare repamusorosoro unopa makambani mvumo yekudzinga vashandi mushure mekuvapa chiziviso chemwedzi mitatu chete uye pasina chekupukutisa dikita rebasa ravakaita.
Mutumbi wemunyori ane mukurumbira pasi rose vachenjera iwowe wotarisirwa kusvika muZimbabwe mangwana kuti uzoradzikwa kumusha kwavo kuMidlands.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica choramba chakashingaira mukubatsira vanotambura kuZimbabwe. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga naChris Gande munhau dzechirungu.